Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 Chikunguru July 2021. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri. Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira hakuchisina. Chikwata chema Warriors chinobudiswa mumakwikwi ECOSAFA Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakazivisa nyika kuti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiwedzera nguva yelockdown nemasvondo maviri, vaMnangagwa vakati vari kutarisira kubaya nhomba vanhu miriyoni imwe chete munguva yelockdown.
The plan is to immediately vaccinate this targeted 1 million people during this
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chinenge chiri chinhu chakanaka kuti hurumende ibaye vanhu vakawanda sekutaura kwavaMnangagwa, asi dzinoti zvinoreva kuti vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe 71,000 vanofanirwa kunge vachibayiwa pazuva rega rega pamasvondo maviri aya. vaMnangagwa vakatiwo chirongwa chekubaya nhomba ichi chiri kufamba zvakanaka munyika. vaMnangagwa vakazivisawo nyika kuti ongororo dziri kuitwa munyika dzinoratidza kuti zvikama kumasere kubva muzana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 chemhando yeDelta, iyo yakatangira kuIndia.
The highly transmittable Delta variant is now circulating in our communities. Latest genomic sequencing results received last week indicate that approximately 80% of the fresh cases in Zimbabwe are now due to the Delta variant that originated in India.
Virus ye Delta iyo inonyanyo pararira yave munyika muno. Ongororo yakaitwa yatakawana vhiki rapera inoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana echirwere cheCOVID-19 iri kukonzerwa neDelta variant iyo yakatanga kuIndia.
Mutungamiriri wenyika akakurudzirawo kuti vanhu vateedzere zvese zvinokurudzirwa neWorld Health Organization kudzivirira kutapurirana kweCOVID-19, kusanganisira kupfeka mamasiki, kuchenesa maoko pamwe nekusaungana. vaMnangagwa vakatiwo vanhu vanofanirwa kuva vashoma pamabasa. Vakatiwo mapurisa achange achiona kuti mitemo yelockdown yaremekedzwa, kusanganisira kusafamba kuveruzhinji pakati pemaguta. Vakatiwo vose vanotyora mitemo yelockdown vacharangwa zvakaomarara. Asi munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vaMnangagwa vana kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvekuti hurumende ichabatsira sei vanotambura panguva ino vanhu vasiri kukwanisa kushanda zvakakwana.
Uye zvitatitesa kuti purezidendi vataure zvimwe zvinhu zvakakosha kwatiri zvakafanana nokuti zvovanokushina sei vanhu mulockdown imomomo. Vanhu vedu matraders, vanhu vedu varombo, malockdown ari kuwedzera urombo nenzara muvanhu. Tinoziva kuti pane $9 billion yanga ichitaurwa kunzi yakasara kunze isina kushandiswa. Kungaishandise zvetione ichishanda kuvanhu.
vaMadzorera vatiwo zvanga zvakakosha kuti mutungamiriri wenyika audze nyika kuti nhomba dziri kubayiwa munyika dziri kushanda zvakanaka here zvichitevera kufa kweavo vanenge vabayiwa nhomba dzese.
Purezidendi vanoti izvo programu yedu yevaccination ndo yakabudirira muAfrica mese kudarika dzimwe. Asi handizivi kuti vari kumezha nei, nokuti kungomezha nemanhamba evanhu vavhakisinetwa hazvina kukwana.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevasere vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana maviri nemakumi manomwe nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi manomwe nezvitatu nemazana maviri nemakumi manomwe nemumwe chete, kana kuti 73,271, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nevashanu 2,845 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu 955,656. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu negumi nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi masere nevatatu, kana kuti 619,883. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira akuchisina. Nyaira akashaya nezuro muHarare mushure mokurwara nedenda recovid-19 anga ave nemakore makumi mana nematanhatu. Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group ndokuzoenda kuziyana ndokuzoshandira Daily News parakavambwa muna 1999. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenhau dzezvematongerwo enyika, uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon, uko aiita zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro. Akazouya kuWashington DC kunoshandira Studio 7 muna 2009 semutori wenhau. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokuzosiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Mumwe akashanda naNyaira kuDaily News, Dr. Page Seruhanya, vanoti gwandarasiwa naNyaira richanetsa kuvhara sezvo ange ari munhu aishanda neushingi panguva iyo zvinhu zvakange zvakaoma munyika. Dr. Ruhanya vanoti Nyaira munhu aida kubudisa nhau dzechokwadi, uye vakadzidza zvakawanda kubva kuna Nyaira. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Ruhanya pamusoro pekushanda kwaNyaira.
Ini ndakashanda naSandra kuDaily News kwenguva yakareba. Anga ari senior reporter pandakasvika, ndiri reporter. Akapromotwa akaitwa political editor weDaily News. Ini ipapo ndanga ndiri chief reporter. So mastories atainyora ekupolitics taisa kuna Sandra.
Mungati muchavarangarira semunhu anga akaita sei?
Anga ari munhu aiziva basa rake, ende anga ari munhu anga ari pachokwadi, anga ari professional, plus anga ari munhu aivaka, aibatsira majournalists anengachipinda munewsroom vari vechidiki vachibva mumayunivhesitis vachibva mumakoleji vachivabatsira kuti nhau dzinopepetwa sei nokuvapa confidence. Plus yanga isiri nyoreka kuti munhu angari wechikadzi futika kuti aitwe political editor of a newspaper angari guru paper rero. I think by then the Daily News was the leading newspaper in the country, not the Daily News ranasiri iro chairo chairo. Vanasandra vaiti vakanyora mastori munguva iyo ndeyangari nguva yehonde yeminda, ndo MTC payanga ichangotanga. Bepa racho ndiraitonzi Mulana Rusapemo. Ukaonekwa wakaribata bepa rero ranyorwa stori inenge iri papage 1 yanyorwa naSandra Nyaira, waitonzi chabepa rero ritsenge, because hapana changa chisingabudiswi naSandra. Ainyora zvino unyanzvi zvokuti taishanda noumwe anzi Colin Chiwanza naMututisi Matutu nenini taitokwikwidzana. Sandra ototi kana kuma 9 ototi munengina pedzi naColin Chiwanza naMututisi bepa ndatopedza. Chitsvaga mastori omukati kunana page 2, 3, 4 bosti yangu kuti kana page 1 yavapo zvinoreva kuti bepa rapera. Saka taiti tichisvika tisamutambe tamoni dhari, Sandra yabva atokuudza kuti hava ningina foni raro wanyafoni ravo munengina wako Matutu Mututisi kana kuti Brian Mangwenda angari kwaMutare kuti bepa ratopera page 1 yavapo. So angari lidya noti wokutamba achinyora ende achiziva kupepero kwenyawe.
Zvii zvimwe zvamungati acharangarirwa nazvo?
Pamusoro pezvo anga ari munhu aivaka vamuwanhu, aibatsira vanhu vabva kumakoreji vana vechidiki vavaya kuzonyora. So Sandra was a leader in the newsroom, anga ari mutungamiri panyaya dzokunyorwa kwenhau ende yanyora nhau yokuti nguva yanyora vana Sandra Daily News chairo chairo. Bepa reDaily News ranga risvikasviki 10 dzemangwanani riri mustreet muHarare, ende ndoparaiprinda mapepers ari more than 100,000 a day, between 100,000 and 150,000 newspapers a day richitengwana naSandra. Kana vatonyora stori yakanzi by Sandra Nyaira papage 1, bepa ranga risvikasviki 10 a.m. riri muroad reDaily News. Kana mazvende aitotaura kuti kunhasi kana Sandra asina kunyora kuti kuvanzvadzi vari kupi, kana Sandra anyora stori tinowana masales, bepa rinotengwa sereka yanga iri shasha zvokuti zvatirwadza sitereki zvaitika izvizvi.
Avo vange vari Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyahuye vari muHarare. Mumwewo mutori wenhau ane mukurumbira uye ari mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaNyaira, sezvo akange ari mumwe wemadzimai echidiki akakwanisa kuona chinzvimbo chepamusorosoro kuDaily News, zvakazoita kuti ashungurudzwe nehurumende asi akaramba akashinga mubasa rake rekubudisa nyaya dzainge dzakavanzwa kuitira kuti veruzhinji vazive zvikange zvichiitika. VaMasuku vanoti vatapi venhau vemazuva ano vane zvakawanda zvavanofanirwa kudzidza pamusoro pamashandiro aiitwa naNyaira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti urongwa hwekuradzikwa kwaNyaira huchafamba sei. Marvelous Muhlanga Nyahuye aita hurukuro navaMasuku pamusoro pekushaya kwaNyaira.
Ndiri kushandira Zimbabwe Broadcasting Corporation, ndikazoshandira Radio Voice of the People. Andirimboshanda naSandra musangano rumwe chete, titakangosangana kwakawanda tikave nekuwadzana sevatapi venhau muno muZimbabwe uyezve nekunze kwenyika. Ndakambowa nenguva yandakasangana naye tsviku United Kingdom, tawana mubayiro tikamboona nguva yekukurukura. Uyezve tiri muno ndaikwanisawo kuteera zvaise zvaiita, zvinyorwa zvaiita ari kuDaily News, pamwe netsekwende dzaipinda mumashure mekunyora nhaurwa dzakasimbarara dzaidzopedzisa dzazunza vakuru vakuru. Saka aive mutapi wenhau, aive watingati aive nezvivindi zvatinokurudzirana kuti ngatinyore ichokwadi, ngatitaure ichokwadi sevatapi wenhau, uyezve nekubvunzurudza nekutsvagurudza. Angari investigative journalist ainyora nyaya dziya dzemushure mekutsvagurudza nekubvunzurudza, uyezve akakwanisa kuwana chinzvimbo chiri pamusoro kusangano raaishandira reDaily News. Paanga ari kustudio 7 aigara akandifonera kana kuine zvizhinji zvakanangana nevatapi venhau achindibvunzawo ndichibuda pastudio 7 nezvaitika muno muZimbabwe, kunyanya zvaitika kuRadio Voice of the People uyezve nezvimwe zvakanangana nevatapi venhau zvaingoitika muno muZimbabwe, munhu aigara akandifonera sezvamaita muri kuWashington ikoko.
Mungatimi acharangarirwa sei muZimbabwe uyezve pasi rose?
Nyaya dzakadaro dzakafanira kunge dzichipakurirwawo kunyanya vaya vari kudzidza vari kumakoreji kuti vaziye kuti pane vakambofamba munzira yavarida kufamba nayo pamberi pavo vachiziwo nezvemibayiro yakawana iyi pamwezve nezvaakanga aita haungowana mubayiro chete pasina chikuru chaunenge waita saka zvizhinji zvingadzidzwe neavo vachiri kumakoreji nevavo vachiri kusimukira kunyanya vatapi wenhau vechidzimai nokuti angasvika pachidanho chiri pamusoro chekuita political editor kare kare kwakadaro asi nanhasiuno tinoona kuti mumanewsroom edu hatina vanhukadzi vakawanda vanotungamira manewsroom asi kuzoti vedaily news vamupe chinzvimbo chakadaro vakaona kuti ane ushingi uyezve anoita basa rake nemazvo saka zvizhinji zvingadzidzwe nevatapi wenhau kunyanya vechidiki vatinokurudzira kuti vasatye kunge vachinyorawo nezvematongerwo enyika vasatye kunge vachinyora nezvekutsvagurudza nezvekubvunzurudza nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzisinganzwisisiki vasiyane nenyaya dzemanyepo dzatinoti fake news pamwe nedzimwe nyaya dzinongonyorwa pasina kubvunzurudza nokuongorora kuti nyaya iyi yakabva nekupi chienda kupi kuitira kuti ibudiri chokwadi kwete nhema
avo vange vari mutapi wenhau ane mukurumbira vajohn masuku vachitaura namarvelous muhlanganya uye vari muHarare tarisa zviri mumapepa nau anasi hurumende nezuro yakazivisa kuti zvikoro zvicharamba zvakavharwa kwemasvondo maviri ari kuuya zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa masvondo maviri apfuura asi hurumende yakanonotsa kuvhurwa uku pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere ichi yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
oi vatungamiriri vestudio sevi ini ndinonzi Moses Garawadya ndiri muno muRustenburg asi chandoda kutaura hangu nyaya pamusoro pavazuma South Africa zvairi kuita vazuma hazvina kumbonaka nokuti tikada kuzvitarisa kubva South Africa ichitanga kutongwa hakuna president asingabi hakuna president asingabenefit mapresident ose kubva kuna Pete Botha toya kuna de Klerk touya futi kuna Mandela wacho vanoti ndiye akasunungura South Africa from freedom vose ivava vanhu ivava vane mari dzimwe dzavanototora dzavaitotora mari idzodzodzo dzisingatoviringwi sezvaita vazuma
vashamara vestudio 7 nevateereri vestudio 7 mese makadii zvenyu ari kutaura ndichigona kubva kugokwe pachiteketapo chigona ane nyaya mbiri dzatoda kutaura pamusoro pevatungamiriri vedu vatosarudza kubva kumanharaunda kwatinobva mamp ari mugokwe north makansela ari mugokwe north vakahwina nevakazhiwa basa ravo nderei ngavarege vaizokambena vachitya zvokuitai zvakati kana tahwirai zvokuitira zvakati iko zvino ndobvaroda kuona unyanzvi hwavo makansela nemamp vachimiramira panyaya yekutanga nyaya yekotoni kuti kotoni yazotengwa sei yaenda kupi hazvibatsiri kuti kotoni ozonzi yatengwa apo yatengwa ne20 cents varume munopaonawo sei kuti kotoni inzi yatengwa ne20 cents imari inotengei zvinganaki kana kuti yatengwawo nemari yekuti bheronoa unotenga ng'ombe nyaya yangu yepiri inyaya yemugwagwa wegokwe chitekete ndofunga mugwagwa iwo wakafa zvinonyangadza wakafa zvinosiririsa handisati tambonzwa mamp kana makansela achitaura nezvemugwagwa iwoyo kunyange vacho vakadyiwa kunyange vacho vakahwina
mangwanani mangwanani akanaka pastudio 7 apo mangwanani kuna ana mukoma wande navose vaanosevenza navo kustudio 7 uko ndaina zvangu pakutaura pamusoro pezviri kuitika ndiri muno musouth africa mujohannesburg ndoma ndiri kuraramira ndini ndichiitwa iye mukoma love moma ivise indiri kuti sezviri kuitika muno muti each and every time muno muri kurwiwa vanhu tichingorohwa vanhu vechilutirwe zvinhu mabhizinesi mabhizinesi men avo vazhinji vane shuwo yekuti dai kuri kuti kuzimbabwe kwaizadziswa sekutaura kwaamunangagwa kwekuti kuya kuya Zimbabwe is open for business. Havaoni here vamunangarwa kuti uyu mukana mukuru kwavari kuti dai vairerutse mitemo yavo kana kuti dai vaigadzirise ma reform policies avo. Mukana mukuru ari kutorasa, this is the biggest opportunity yavamunangarwa kana kuti nyika yedu Zimbabwe. Yekuti mabusinessmen vari kulotirwe zvinhu zvavo muno muSouth Africa vauye kumusha, nekuti kumusha kwedu kuZimbabwe tinoziva kuti kunyange ungafamba netsapo yako yemari mustreet hapana anokutorera.
Inani ndokukurudzira vanhu kuti ngavatore vaccine, vasatevedzera zvemasocial media zvokutaurwa zvenhema. Kutaura kudai inini nhasi yaku chaiko ndadotora first dose rangu. Handina kana peni, handinayo. Pandaburukira kombi ndafamba about 7 kilometers, no pain, no what. Ndatora ningi Sinovac. Saka ndokurudzira kuti vanhu ngavaende nouwandu hwavo vanotora vaccine. Ndo the only key yokuti tidzokere pa normal. Inini ndatora vaccine ri kuno kuBotswana. Saka ndotokurudzira kuti even zvaka zveZimbabwe zvirimo muBotswana kaendai mundonyoresa kubayiwa, nekuti kumirira kuti kwanzi pane nguva yekuti kwai mafoni hamuchazodamwa. Haa, enda undodzoswa wasvika.
Makadini henyu paStudio 7 apo. Ndine chichemo changu fuwa, toda kuti mutibvunzirevo kuno kwedu kuzaka noti wadhiwane. Masabhuku vari kushedzera kuti munhu wese mutero. Musi wa 19 July ndio deadline, asi mutero uyu unobhadharwa in US dollar. Hatizivi kuti ma US dollar tomawanepi, nokuti chero vari pamabasa izvozvi isu tinototambirawo dzimwe mari dzinobva kuhurumende achingouya ari muzim dollar. Ivo votiti takataurirwa navashe vachipinda kuti mutero unobhadharwa muma US dollar. Tomawanepi ma US dollar? Kana ukakonewa kubhadhara woenda kudare kwavashe. Hatizivi kuti ndiDA wezaka here wakapa mutemo uyu kana kuti ndiye hurumende yacho. Saka taikumbiravo kuti zvokwadi, kana hurumende yodavo kuti tibvise mutero wokugara munyika ino tichibhadhara namayusa, vayoti pavo mayusa ichititambirisa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe yakabudiswa mumakwikwi ekosafa zvichitevera kukundwa kwayakaitwa neSenegal nezuro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ma Warriors ave munzira yekudzoka kumba mushure mekurohwa 2-1 neSenegal mumutambo uyo zvibodzwa dai zvanaya zvichikandwa neSenegal yacho. Kokundwa uku kwativera kudamburwa zvekare kwakaitwa Zimbabwe neNamibia 2-0 nesondo. Zimbabwe yabuda ine mapoint maviri chete kubva mumitambo mina mushure mekuita mangange mumitambo miviri nekukundwa mumitambo miviri. Chikwata ichi ndicho cheZimbabwe chatadza zvakanyanya kukwikwidza kubvira makundano ekosafa cup aya avambwa muna 1997. Murairidzi wechikwata ichi Zdravik Logarusik ari kunenedzera kuti vatambi vake vatadza kutamba zvakanaka nekugarisa vasingatambe nhabvu nemhaka yeCOVID-19. Asi mhuri yenhabvu muZimbabwe haisi kufara nemashandiro alo Garusiki wacho, ichiti akundikana uyezve anofarira kudzingwa. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRoni Sibanda vanoti Logarusiki haafaniri kutsvaga pekuhwanda nekuti atadza.
Kocha tina. Kocha ngai. Koya kocha jaye anoziya anoridya game anoona kuti game anoona kuti chichida kuitwa. Ndoti kungomira chete mutarisa kuti hamana ndozviriwo but kocha ngai bai.
Mumitambo gumi nemiviri yanga ari pabasa. Logarusik akunda mumitambo mumwe chete chete uyo akarova Botswana 1-0. Mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu va Eugene Kuhuni vanoti dai zvaiita zipa yagadzirisa zvinhu nechimbi chimbi.
Vave mapedza timboona. Zipa zvichero zvai zvainoita. Vave mapedza timboona.
Maorias adzikira zvikuru kubvira musi uyo Joy Antipas akasiswa basa nezipa kuchipinda Loga Rusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere cheCOVID-19 chinonzi chave kupararira zvakare mune mamwe matunhu muAmerica. Bazi rinoona nezveutano reCenter for Disease Control and Prevention rinoti nhando yeCOVID-19 inonzi Delta iri kupararira zvine mutsindo muAmerica, richiti muvanhu vari kubatwa nechirwere ichi muAmerica zvikamu 50 kubva muzana vari kubatwa nenhando yeDelta. Center for Disease Control and Prevention inotiwo vanhu zvikamu 50 nezvipfumbamwe kubva muzana 99% vari kufa neCOVID-19 muAmerica vanhu vasina kugara vambobaiwa nhomba yechirwere ichi. Nhando yeDelta inonzi yakatangira muIndia zvino yave kunetsa munyika zhinji pasi pose. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu maererano nenhando yeDelta muAmerica.
Chirwere kana kuti mhando kana kuti chipandi cheDelta variant cheCOVID-19 chiri kuramba chichiwanda muAmerica yese nekuda kwekuti kuchine vanhu vakawanda zvikuru kwazvo vasati vambobaiwa nhomba kana imwe chete. Saka vanhu ivavo vari kuramba vachiparadzira utachiona uhu kwese kwavanogara nemunzvimbo dzavanenge vachifamba.
Delta iri kunetsa muAmerica yose here kana kune mamwe matunhu chete?
Chipandi cheDelta variant chatekeshera mumatunhu ese eAmerica, tingati 50 states plus District of Columbia.
Vakatobaiwa nhomba kare, pane chavanofanira kutya here paDelta?
Pari zvino nhomba dzese kana kuti yatingati mishonga yenhomba dzese iri kushandiswa muno muAmerica yese zvayo inoti Pfizer, Moderna ne Johnson and Johnson iri mitatu inoshandiswa muno muAmerica. Mishonga yese iyi pari zvino iri kutiratidza kuti inoshanda zvikuru kwazvo kudzivirira kubatwa kweutachiona, uye vanenge vabatwa neutachiona uhwu kunyange zvavo vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri, kana vakabayiwa Moderna kana Pfizer, kana wakabaya imwe chete Johnson and Johnson, kana wakabaiwa ukabatwa neDelta variant, vashoma vanozorwara zvekuda kuenda panhovo kana kuendeswa kuchipatara. Vazhinji wavo vanobatwa zvavo nayo, asi voramba vachingozvifambira vachiramba vachiita mabasa avo sekugara kwavanga vachiita. Zvinotiratidza pachena kuti nhomba idzi dzakasimba uye dziri kubatsira zvikuru kwazvo.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti lockdown iripo ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri. Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira hakuchisina. Chikwata cheMaorias chinobudiswa mumakwikwi ECOSAFA Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.